Tinotenda kuti makwanisa kuva nesumuchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington.
Nenwenyu Blessing Zulu ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Komiti yeparamende inoudzwa matambudziko akatarisana nekambani yeZisco pamwe nezviri kutadzisa kushanda chibvumirano chehurumende nekambani yekuIndia inonzi yakatenga Zisco.
Nhasi tine hurukuro negurukota rezvemari vatendai biti pamusoro pemari dzesarudzo.
Sadik yoronga kutsvagira Zimbabwe mari yesarudzo.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC tichikuudza zviri kuitika munyika.
Komiti yeparamende inoona nezvemaindustry nhasi yarambidza vatori venhau kupinda musangano wekuzeya nyaya yekutengeswa kwekambani yehurumende yeZisco Steel kuESA yekuIndia, zvichitevera chikumbiro chaitwa nasachigaro weZisco Steel Vanyasha Makuvise. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaitika mushure mokunge vaMakuvise vaudza sachigaro wekomiti vaWilliam Mutomba kuti vange vaine humwe umbowo uhwo vati haufaniri kunzikwa neveruzhinji. Asi izvi zvaitika mushure mokunge komiti iyi yaita mumwe musangano nemukuru weZisco Steel Aloys Koho nevamiriri vevashandi vekambani iyi avo vashora hurumende yeZimbabwe nekambani yeESA nekushayanya nevashandi. Vamwe vevataura vakamirira vashandi vanoti vaBenedict Moyo navaObert Shokobishi. Vamwe vati hurumende zvikuru sei gurukota rezvemaindustry vaWalsh Mincube, mahofisi emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nekambani yeESA vari kukanganisa upfumi hwenyika nekutadza kufambisa chibvumirano chekumutsiridza kambani yeZisco Steel icho chakasainwa muna 2010.